Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 15 Chikumi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Judgment yabuda nhasi, tichangobva kuionawo ya judge yabudiswa makuseni, yekuti judge ari kuti ndinoona kunge nyaya yavo haingabudiriri nekuti havana kutaura pavakabvunzwa nemapurisa kuti havana Twitter account.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nezuro vakanyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso.
Hatidi kuti Zimbabwe izopindawo munana Taisirewa yapinda muhondo yaisingazivi kuti yakabva nekuuye kuti ndiani anohwina uye kuti Zimbabwe inozowanei uye zvizvarwa zveZimbabwe zvinozowanei mukati mehondo iyoyo. Ndinoimba kuti Zimbabwe ichanyatsoongorora isati vayada kupinda mukati mezvematongerwo enyika ekunze kwedzimwe nyika.
Dzimwe nhengo dzeparamende yeAmerica dzinokumbira hurumende yavo kuti musangano weAfrican Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA usaitirwa muSouth Africa gore rino.
Izvi zvareva kuti chirongwa chakaitwa nebazi rezvekurima cheGoing for Growth chabudirira zvikuru kuburikidza nekurudziro yakaitwa kuvarimi kuti varime fodya zhinji. Imwe yefodya iyi yawedzera pamusana pemacontracting companies vakawedzera vanopa varimi zvokurimisa vachizobatira mari pavanotengesa.
Reserve Bank of Zimbabwe rinoti mumwaka uno wekutengeswa kwefodya, Zimbabwe yatengesa fodya inosvika madhora mamiriyoni mazana mana nemanomwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nezuro vakanyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Gwetari riri kumirira vaNgarivhume muzvinafundo Love More Maduku vanoti mutongi wedare Justice Benjamin Chikowero vakati havagoni havaoni vaNgarivhume vachibudirira munyaya yavari kupikisa, izvo zvakaita kuti vavanyime mukana wokubisa mari yechibatiso. VaNgarivhume vakasungwa gore rino vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuratidzira muna 2020. Vakazotongerwa kugara mujeri kwemakore mana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMaduku nezvenyaya iyi.
Ichokwadi chekuti vaNgarivhume havana kupiwa bail neHigh Court. Tanga takaapplya kuHigh Court kuti vapiwe bail vakamirira kuti nyaya yavo izotongwa neHigh Court, iya inonzi muchirungu bail pending appeal. Saka judgment yabuda nhasi, tichangobva kuionawo ya judge yabudiswa makuseni, yekuti judge ari kuti ndinoona kunge nyaya yavo haingabudiriri nekuti havana kutaura pavakabvunzwa nemapurisa kuti havana Twitter account. Saka judge weHigh Court anoti zvinokwanisika kuitika kuti court appeal ye High Court ingobvumirana na magistrate kuti munhu yaana kutaura kuti ane Twitter account. Ndo chete zvavataura, hapana chimwe chataona ipapo munyaya yavo.
Matambira here zvikonzero zvapiwa nedare pakuanyima mari yechibatiso?
Sekuona kwandiri kuita kana ndichotaura panapa, court ye High Court inenge yakanganisa zvayo kutarisa nyaya iyoyo.
Saka imise gweta ravo matanho apa hamuchatora panyaya iyoyi?
Hatiwirirani nezvataurwa nedare reHigh Court. Tinoona kunge dare reHigh Court rakanganisa zvikuru, saka mangwana chaiye tinenge taakutoenda kuSupreme Court. Munhu anenge arambirwa bail neHigh Court kana atangira kuapplyira kuHigh Court anobvumidzwa kuenda kuSupreme Court. Saka ndo zvatiri kuita izvozvo izvo kutoenda, hazvitinetsi kuenda ikoko kuSupreme Court. Saka manje manje inofunga Supreme Court inenge yazotipawo mhinduro. Tinofunga kuti veSupreme Court vachaona zvakasiyana nezvedare reHigh Court.
kubvango ya vagara mujeri wa ngarivume. Varu kutikurisei koko ne kubatwa kwa wariki kwa varu musungu.
Varu kungo taura kuti kugara mchorongo havasi kuti vangar kwa dzuwa zuya zo kuti everyday voto chika semtunga miriri wezo matonger wenyika. Vano gara nao ikoko ve Zimbabwe Prisons and Correctional Services. Varu kubabata zvakanaka. Tiri kuzwa kuti vano gara nao vazhinji wavo havanoita zvinhu zviri pakubata munhu nekodzero yake. Asi nekuti vari mujere, mujere hamusitori nzvimbo yakanaka yekugara. Saka tingati hanzi vari kufara, vari kunakidzwa, vari kude aiwa, varongoshushikana kuti havafani kunge vari mujere. Asi havana chavari kupomera kune vanhu vavari kuvachengeta ikoko, ivavo vari kugara navo zvakanaka.
Avo vanga vari gweta rava Jacob Ngarivhume valavhumo Maduku vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nengo ina dzeparamende yeAmerica dzakanyora tsamba kugurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken dzichikurudzira kuti musangano mukuru wekutengeserana pakati peAmerica nenyika dzemuAfrica weAfrican Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA wegore rino usaitirwa kuSouth Africa. Nengo dzeparamende yeAmerica idzi dzinosanganisa vaChris Coons, vaGodfrey Mix, vaJames Rich na vaMichael McCall. Vanoti usahwira munyaya dzezvezvombo zvehondo pakati peSouth Africa neRussia huri kuramba huchisimba. Ichishandisa chirongwa cheAGOA, South Africa yakakwanisa kutengesera America zvinhu zvinoita bhiriyoni mabhiriyoni matatu emadhora mumwedzi mitatu yekutanga yegore rino. Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Moses Rumano vanoti kunyange hazvo South Africa iri nyika ine kuzvitonga kuzere, inofanirwa kuona kuti haikanganisiri dzimwe nyika dzemuAfrica dzinosandisa AGOA mukuwana kwekutengesera zvinhu zvadzo. Vachiti vanovimbawo kuti Zimbabwe haipindiri munyaya dzerudzi urwu.
Ndinoona daro rakatorwa neCongress yeUnited States kana wamwe vanopinda mudare iroro reCongress. Wakaita zvakanaka kunyunyuta pamusoro pezvavanofungidzira kuti zviri kuitwa neSouth Africa kudyidzana kwari kuita neRussia. Hongu tinozviziva kuti South Africa inyika yakazvimiririra uye isingadiba kuti imwe nyika iitaurire zvekuita. Asi tinoona kuti umbimbindoga uri kuitwa neRussia wakashata mupasi rese, nekuti zvinorewa izvo kuti nyika ine simba inokwanisa kuenda kune nyika diki ichirangidza chisimba chayo, nekuti ine zvombo zvakawanda uye ine mauto anenge akawanda. Zvinoshoresa mupasi rino zviri kuitwa izvozvo nenyika yeRussia. Ndinoonawo inini kuti South Africa ingadai yarega kuzopuwa zvirango zvakaomarara zvekuti Growth Opportunity Act kana musangano uchada kuzoitwa unokurudzira zvekukura kwezveupfumi munyika kana mupasi reAfrica usamisweba, nekuti isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, vanhu vanobva kuAfrica, tine chishuwo chekuti dai kontinenti yedu yeAfrica yasimuka munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzezveupfumi uye munyaya yekuzvitonga kuzere.
Kana makatarisa zvekare kusimba kwakaita gwaro iri, chii chinotyiwa America pakufambidzana kweSouth Africa neRussia?
Ndinoona kuti America inotya kuti Russia ikaramba yakufambidzana nenyika dziri kuAfrica kunyanya South Africa, zvinoreva kuti hondo iyi inozoita hondo repasi rose. Saka Russia inogona kuaida kutsvaga vanhu vanogona kuzoibatsirawo, nekuti hatizivi kuti hondo iyi ichapera rini uye ichamira rini, zvimaitira zviri kuita. Ende idzo nyika idzo dzechichena idzi kunyanya dzekueurope ndo dzinotanga hondo dzepasi rose. First World War, Second World War yakatangwa nenyika idzo. Panogona kuzoti zvikaramba zvichienderera mberi inogona kuzoita Third World War. Izvo yatopo, nekuti kune nyika dzepasi rose dziri kupindira munyaya yeRussia neUkraine.
Kana tichiona zvekare kuti zvimwe zviri kuitwa South Africa zviri kupinza dzimwe nyika dzemuAfrica mukati, South Africa inosungirwa here kuti itange yataurirana nedzimwe nyika muAfrica isati yatora nhano dzakaita seidzi dzinozobata kana kupinza dzimwe nyika dzomuAfrica munyaya yadzisingafaniri kupinda?
Ndinoona kuti South Africa ine fanira kuwa yakataurira nyika nekuti South Africa iri pasi pemubumbiro remutemo reAfrican Union Charter yakasainwa renyika dzepasi rose dzemuAfrica dzinozvitonga. Zvekare tinoona zvekuti South Africa inopinda mudare reSADC dzinoreva kuti nyika dzekusouth kweAfrica dzinofanira kuti dzigoisawo dziite katombo kanyai kutaurirana. Apa ndozvaitika apa muri kufungei, munoonawo sei nevamwe vatungamiriri wenyika vachipawo kuona kwavo. Zvinonetsa kana zvinozokatyamadza ndezvekuti nyika yakafanana neSouth Africa inenge yakuzopinzwawo muhondo yaisinei nechekuita banayo, zvosanganisira kuti Africa yose inozopinda mukati menyika mehondo iyoyo.
Kana zviri kuitika izvi pakati peSouth Africa neAmerica zvikatadza kufamba zvakanaka, Zimbabwe chii chainofanira kutarisira kana kutya pane zviri kuitika pakati peAmerica neSouth Africa?
Zimbabwe inyika yakasununguka yakazvimiririra, inofanira kuti igona zvakanakira zvizvarwa zveZimbabwe, upfumi hweZimbabwe, kuzvitonga kweZimbabwe, kubudirira nekushaya kubudirira kwenyika yeZimbabwe. Takaona mumashure omo Zimbabwe ichipinda muhondo yekuDRC yakabva yaparadza nyika yeZimbabwe. Ndinovimba kuti Zimbabwe ichanyatsotarisa ichiongorora kuri kuenda tsoro iyi yakatangwa neRussia muUkraine. Hatidi kuti Zimbabwe izopindawo munana Taisirewa yapinda muhondo yaisingazivi kuti yakabva nekuuye kuti ndiana anohwina, uye kuti Zimbabwe inozowanei, uye zvizvarwa zveZimbabwe zvinozowanei mukati mehondo iyoyo. Ndinoimba kuti Zimbabwe ichanyatsoongorora isati bayada kupinda mukati mezvematongerwo enyika ekunze kwedzimwe nyika dzinosanganisirawo naRussia neUkraine.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Moses Rumano vari parunhare kuOhio neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala neZuro vakasvitsa gore vari mujeri rechikurubhi asi pasina mhosva yavati vabatwa nayo. Mutsamba kumhuri yeZimbabwe vari muusungwa, vasikala vanoti havasi kubatwa zvakanaka mujeri iri sezvo vanenge vakaiswa ngetani dzemumakumbo uye kugariswa vega, izvo zvinonzi nenyanzvi dzezvirwere zvepfungwa zvinogona kukanganisa njere dzemunhu. Vasikala vanoti vakamboedza kutaura negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mdenda asi havana kuvapindura. Banga reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa neZuro kuti kusvika pari zvino mumwaka uno wekutengesa fodya wegore rino, Zimbabwe yatengesa fodya inosvika mamiriyoni mazana mana nemanomwe kana kuti 407 million. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwepi GT, kuti tinzwe zvizhinji.
Mumwaka uno fodya yatengeswa yava pa 261 million kgs, uwandu hwapfuura fodya inotengeswa pamwaka. Apa tichiti fodya ichiripo isati yatengeswa, uwandu hwefodya yegore rinowa hwadarika fodya yakatengeswa gore rakapfuura ra2022 marketing season panguva ino, iyo yakanga iri pa 168 million kgs, zvichireva kuti gore rino ra2023 marketing season raita mukurumbira zvakanyanyisa.
Amai Jiti, izvi zvochirevei kune vamwe vangade kunzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei mukurimwa kwefodya?
Izvi zvareva kuti chirongwa chakaitwa nebazi rezvekurima cheGoing for Growth chabudirira zvikuru kuburikidza nekurudziro yakaitwa kuvarimi kuti varime fodya zhinji. Imwe yefodya iyi yawedzera pamusana pemacontracting companies vakawedzera vanopa varimi zvokurimisa vachizobatira mari pavanotengesa.
Varimi vanorima fodya vawedzera here muhuwandu kupfuura mwaka yanga iri kumashure?
Varimi vamwe vawedzera pakurimwa kwefodya nekukurudziro yekutengesa fodya pamaauction, uko varimi vanenge vakwanisa kutenga zvekurimisa vanoenda votengesa fodya yavo. Kuvhurwa kwakaita misika yefodya munzvimbo dzinorimwa fodya zvakakurudzira varime vazhinji kuti varimewo nokuti dambudziko rokutakura vachienda nefodya yavo kuHarare ratapudzwa nekuwana misika iyi pedyo navo.
Takambonzwawo kuchitaurwa zvekubviswa mari dzemutero dzejuti pazvikwanisiro zvekushandisa mukurima umu. Zvine zvazvakabatsirawo here?
Kubviswa kwakaitwa juti nehurumende pamafertilizer zvakaita kuti mutengo uderere, zvakaitawo kuti varimi vakwanise kuwedzera ndima dzavakarima fodya. Nyangwe hazvo mutengo uchakati kwirei zvakakonzereswa nehondo yeUkraine, asi nyika ichivavarira kuti kurimwa kwefodya kurambe kuchiwedzera kuti tisvike pa300 million kgs kusvika pagore ra2030. Varime vakatanga vari vashoma asi vari kuramba vachiwedzera, zvichireva kuwedzerwa kwehuwandu hwefodya. Varime vawedzera pamusana pevechidiki vava neruzivo rwokukosha kwokurima uye vachirima zvirimwa zvinobhadhara mari zhinji sefodya.
Mune here mashoko amungasiriwo vateereri vanoda kuramba vachingodzidza kavarimi ava?
Dzidziso iripo panyaya yekurimwa kwefodya inosanganisira kuchengetedza miti, masango nemamiriro okunze kuburikidza nekudyara miti yakawanda, sezvo varimi vefodya vazhinji vanoshandisa huni pakubika fodya yavo. Kuwanawo maindastri anogadzira midzanga nezvimwe zviwanikwa zvinobva mufodya kuitira kuti vana vedu vechidiki vawanewo mabasa.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano remubatanidzwa wevarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwepi Jiti, vari parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewZimbabwe.com munoti mapurisa akashedzwa pamusangano webato reMovement for Democratic Change pakange paitwa mhere mushure mekunge vatsigiri vebato iri voda kurova vaMorgan Komichi mushure mokuzivisa kwavo kuti vaumba rimwe bato kubva muMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora. ZimLive.com rinoti vagari vemunharaunda dzeMarvel nePangani Training Center kuFilabus, Matabeleland South, vari kugara vakabatira uraumavoko pamusoro peshumba inonzi iri munzvimbo iyi uye yatouraya dhongi nengombe. Newsday rinoti mumiriri weZengeza West muparamende vaJob Sikala vanopomera mhosva hurumende yavaEmerson Mnangagwa vachiti vari kutaura zvemanyepo pamusoro pokusungwa kwavo, asi vachiti izvi hazvisi kuzovapedza simba. MuNewsday makare mune nyaya inoti dare reHigh Court ratonga kuti vachangogadzwa kuva ishe wenemamwa kumasvingo vaTranos Manjiva havasi ivo vanofanirwa kuva pachigaro ichi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu vezano vamuri kuramba muchitaurisawo pamhepoka vakutoti gumbura zvekutoti hapasina mavhota vachawana. Ana ziyambi ziyambi munotaura zvekuti izvo nemari dzevapurezidendi dzikwidzwe kuti chii, kuti chii, nekuti makanoita money laundering kunhangirikimuko muchiita basa rekudya mari dzevanhu veZimbabwe muchitaura zvekuti he homwe homwe dzakasimba chii. Mutibvire kumhepo kusati yautikanganisa pfungwa dzedu, hakuna mavhota muchawana futi.
Munangarwa munangarwa, hawakonewa shamwari. Munotadzawo here kinda kundodavire mibvunzo kupariyamendi? Muri kungopebasa maMP rokuti vanetsane naspika uyu. Ende spika anotarizwa kuti ane divi raakarerekera, nokuti kana paakubudiswe nyaya chaiziyaizvo zvino unonzwa akutanga kuita argument nemaMP achivatigarai pasi. Zvingaita musoro here izvozvezvi? Pariyamendi ndeyekuti vanhu vakakatidzane, saka muchinzi mudibheti. Kudhibheta zvinenge zvichiitika, kwete kumanikidza kana kurambidza vanhu. Vaakutaura chokwadi. Haisati iri pariyamendi. Mamwe mapariyamendi edzimwe nyika ka vanopopotedzana vachitaudzana vachigadzirisana. Yedu yokuZimbabwe kukangowanikwa vaakutaura zvisizvo vanokuti gara pasi. Haisiri nyika. Vakomana ngationekwa tiri kindi.
wana noti mapurisa na masoja wani wawo parano kwa ranao wacha jee maricha chayo misambu tamoshi wacha chasumari sukutamba sirenji mare kutia na wane kwa nanzo kuna tisirana kano kara kuparaka na kukwara police station kutu wana wa msora ba ipitoru mwishu nyangu chuma mno tinda kuchuma shamona shaka vora kudere soko basa shunguru za wani muda kufitano kuzo suronja ndo sama chaira kungu kara kufitano kuzo suronja mwishino uchirira wangu wachisa wachikuta kushanjira wangu imujifane namu uchapepuka yenyine mwana makori latendi
Pastor Joseph Inapo, Munanozi Masimba Mavasa, please, Rambo to Zoro to Oma. As a vowel of Regan Diakam Bara would have come one in here. I told us that the Bassari Silver, I told us with my British and Americans opposition. They are taking a motor in you and all taking my British, taking my aspiring MPs. Marie Eru Fagupi. Baruba mama judge ma magistrate ma 400 ma mari masimari sai mari yo ndiri kubva kupi andinde vari kutora mari vachibudisa vachitenga izvito zviona vachizviita izvozvo iya kutora vanga tisingadzidzwa kuti etora ari kunze kwenyika iyo tirikutoaona vachitenga ma MPs enyu vachitumwa kuzotenga mari pamusika mutema iwo tanzi ma British iwo tizorodzo mavasa intelligence dzedu tichiri kushanda chai chaizvo tisati vanga tiri mazuvurandi Tizorodzo please.
Masikati masikati akanaka pa studio 7 vashamarari mese nevatereri vacho. Ya ndini hangu la kumosha vazipando. Ya nokumbira kuti timboonesana. Kune vanhu vari kuchichidzirwa ngevanhu vezano PF. Musafa makachichidzirwa kuti hanzi tingaruza munorohwa. Munorohwa sei because angaruza. Maningiriza uze chingo anaunzwa chingo pera kuti anaunzwa president wa president Chamisa mutemo wato chinja akusina munhu ucharowe munhu warowe munhu otosumwa otofire mujere saka musambo famaka chichidzirwa dhanzi tingaruza mukavhotere tripusi moda imunda amufi makamborohwa kana the moment kunongo anaunzwa kuti president wa winner Chamisa zvatopera watodo kurowe munhu otende kujere unofire mujere thank you
Pa studio 7 apo maneru maswera era apo ndine nguva nemubvunzo wangu chete kunova munangagwa kuti muri kukurudzira vanhu vebato renyu kuti vakutsvagirewo masupporters ekuti vakuva kuvhotere munoda kuita rei basa imi munoita rei basa shapshap munoda kuita rei mubasa vamunangagwa zvekuti mungatochemera kuti toda kuvhoterwa toda kuita sei naaction ese hamuri kuita iko zvinhu izvo kumhanya mhanya kuzoti taita chakaita zotenga zvikopoko kuti zvoita sei ndiye kungotsvaka kuti muvhoterwe kana mavhoterwa zvapera tosara tichikanga waya imi munenge maenda mozodzoka futi after 5 years pasi nezanupf yenyu vamunangagwa komana ngaapinde hapana zvamuri kutibatsira nazvo maprizes ari kukwira ndimi varidzi vemashopu mahombe mimi mune mashares mumashops mahombe asi muri kunzi muri kuti hei maopposition party ndo ari kuisa maprize pamusoro saka haaiwa sazvinetsa zvenyu vamunangagwa vanokuvhotera ndevamunopa chikafu iwa vanenge vakapusa asi vanoziva vanoda shanduko muzimbabwe vanovhotera Chamisa triple c pamberi netriple c pasi nezanupf mbavha dzevanhu
tinoti makadii vanamukoma hwande makadii zvenyu tinotenda ndiro zuva ranguo rekutanga rekutangawo kutaurawo ndiri pastudio 7 apa pamhepo apa hamukoma hwande nanakande mbiri tinoti ndinokufarirai nechirongwa chinu chestudio 7 chinotaura nyuzi dzechokwadi ndini ndirikutaura ndiripo paepuet apa paward 1 apa ndichishedzera ndichiti ngaapinda hake mukomana ngaapinda hake mukomana idhi atadza kutonga atungamira nyika atadza kutungamira nyika nyika anongoti nyika inovakwa nevene vayo iko zvino akutaura zvekuti makomuredi ndokumbira muti vhoterei akukangana kuti akambosungisa makomuredi akamasungisa makaendeswa kucentral anongoda makomuredi panguva yekuda kuvhoterwa chete ndopa anofunga zvemakomuredi makomuredi pepukai ngatipinzei mukomana ngatipinzei nero ngaapinde hake mukomana ngaapinde mukomana ngaapinde ndatenda mwari ngavakuitirei nyasha gore rino hazvikoni musi wa23 August ndopa tichaita gungano rekupemberera mukomana apinda amen aleluya amen
idzo
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chinogara kuNorth Carolina muno muAmerica, Brian Machingura anoti akatanga kudzidzisa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose zvidzidzo zveumhizha hwedata analytics achishandisa dande mutande. Izvo zviri kuitika kuti vanenge vapedza chidzidzo izvi vawane mabasa epamusoro. VaMachingura vanoti zvidzidzo izvi zvinotora masvondo matanhatu ekudzidzisa vanhu padande mutande reZoom, vachiti vakatanga zvakare kudzidzisa vanhu vari kuZimbabwe ivo vari kuNorth Carolina. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 navaMachingura nezvenyaya iyi.
Tinoticha vanhu kosi yedata analytics, saka kana muine vanhu vamunoziya kana kuti muri kutsvaga mabasa asinganyanyonetsa asiri emacomputers, vanhu vane maback-ground emacomputers, ikosi yakanaka kuti muitarise into. Hazvina zera, hazvisi zvekuti ndezvevana vadiki, saka munhu wese anokwanisa kuita. Haufariri kunge uine degree remakombiyuta kana kuti uine kombiyuta background. Anyone can, munhu wese anokwanisa kutora klasi, and vanhu vakawanda vari kuwana mabasa after vapedza klasi.
Klasi yenyu iyi inenge ichiitirwa pai uyezve yakareba sei?
Klasi inoitwa paZoom, saka zvina basa kuti uri muAmerica, uri kuZimbabwe, uri kuSouth Africa, uri kuUK, tinoita klasi on Zoom paInternet. Saka tinoita malive lectures paInternet, and klasi yacho inoita 6 weeks, so uchisangana paviri pasvondo. Saka klasi iri kuuya inoitwa Monday neWednesday for 6 weeks, Monday neWednesday. And time yacho is 7:30 p.m. Eastern Standard Time. And vari kune dzimwe nyika, kana aindosa kuti 7:30 p.m. Eastern, kuZimbabwe ii 1:30 a.m. Saka pakadaro tinokwanisa kushanda nemi kuti tione kuti schedule inoshanda nemi ndeipi.
Ndevapi vamuri kuona vari kunyanyotora zvidzidzo izvi?
Usually vanhu vaya vanga vachiita mabasa emacustomer service, vananga vachishanda kumacare, manursing home. Vazhinji vacho ndo vakadaro vari kuuya vachitora maklasi. Even vamwe vanga vaine madegree vanga vachitambira $60,000 a year vari kuuya vachitora klasi, vakutowanawo a better skill ine mari iri pamusoro.
Vanenge vachida kuti vawane ruzivo rwezvekosi yenyu vanokuwana ikuti?
Tine website inonzi tablomasters.com, saka spelling ya tablo, saka tablomasters.com. saka tine website ipapo. Vanokwanisa zvakare kutitumira WhatsApp message, phone number yepa WhatsApp +1 704 314 5424, saka +1 704 314 5424.
Avo vange vari vaBrian Machingura, mudzidzisi wezvidzidzo zveumhizha padande mutande, vari parunhare kuNorth Carolina naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Mbatfume nezuro vakanyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Dzimwe nhengo dzeparamende yeAmerica dzinokurudzira hurumende yadzo kuti musangano weAfrican Growth and Opportunity Act, kana kuti AGOA, usaitirwa muSouth Africa gore rino. Reserve Bank of Zimbabwe rinoti mumwaka uno wekutengesawa kwefodya, Zimbabwe yatengesa fodya inosvika madhora mamiriyoni mazana mana nemanomwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko matungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.